Iyi nyaya yechokwadi inobva mushoko raMwari. Jesu akati achiparidza, vanhu vazhinji vakauya kwaari kusanganisira vatadzi. Vakuru vezvinamato vakanyunyuta vachiti, koseiko Jesu ari kudyidzana nevatadzi? Akapindura achipa nyaya yokuti panga pana baba novanakomana vavo vaviri. Mwanakomana muduku akakumbira mugove wenhaka yake. Baba vakagovanisa pauviri hwavo. Papera mazuva akaenda kunyika iri kure akanoparadza nhaka yake nemuto akashata. Munyika iyi makaita nzara. Akanotsvaka basa akawana rekufudza nguruve. Ipapo akashuvira kudya chikafu chenguruve asi akashaya anomupa. Adzokera mundangariro akarangarira kuti kumba kwababa vake kune vashandi vakawanda nozvokudya zvakawanda. Ipapo akafunga kudzokera kunokumbira baba vake rurogerero achiti, ndakatadza, nditoreiwo semushandi wenyu. Ipapo akasimuka akadzokera. Baba vakamuona achiri nechekure vakamhanya vakanomumbundira. Iye akakumbira ruregerero achiti, baba, ndakakutadzira imi naMwari. Asati apedza kutaura, baba vakashedza mumwe wavashandi akati, mupfekedzei nhumbi dzakanakisa mumuurayire mhuru yakakora, nokuti anga akarashika adzoka, anga akafa amuka. Ipapo mwana mukuru akati achidzoka kumunda akanzwa mhemberero akabvunza vamwe vevashandi kuti chii chiri kuitika mukati. Mushandi akapindura achiti, mununʼuna wako adzoka, baba vako vamuurayira mhuru yakakora. Iye nokutsamwa haana kupinda mukati. Baba vake vakauya kwaari akati, kosei baba maitira munun'uno wangu mhemberero, asi inini ndagara nemi makore ese aya, hamuna kubvira mandiurayira chero mbudzi zvayo ini neshamwari yangu, asi uyu mwana wenyu akanoparadza pfuma nezvipfeve mamubayira mhuru yakakora. Ipapo baba vake vakapindura vachiti, iwe ndiwe mudyi wenhaka, zvose zvangu ndezvako. Ngatipindei tipemberere munun'una wako, nokuti anga akafa amuka, anga akarashika awanikwa. Uku ndiko kupera kwenyaya yechokwadi inobva mushoko raMwari.